takaita musangano nevakuru veZBC nevashandi vacho tikaurirana zvatakaurirana ipapo vashandi veZBC vakamhanya kuti vada kuona mukuru wenyika vasina kupedza matanho avanofanira kunge vakatora nekuti inyaya yatinoti isusu muchirungu malabor issues. Malabor issues shuwangaenda kuna president kunotsvage kuna president. Vanofanira kunge vakataura nebhodhi ravo, vakataura nachief executive wavo, vakauya katini isusu kunini tiri kuzotaura naminista wangu. Zvino havana kunge vazviita zvese izvozvo ndokubva vajamba kuti vanotoda kunoona president. Ende kunoona president kacho unonyora here vanooneka president nesocial media. Kuita tsamba musocial media ndokuona president ivoko. I think apa vashandi veZBC vakapota zvavakaita izvi. Handifungi kuti vada kuona president. Pane zvimwe zvavari kuda zvinhu zvekuona president.
Asi kavashandi Honorable Paradza vari kuti vane nguva vachichema chema kusvika vazozotora danho iroro rekuti mutungamiri wenyika apindire.
Havana kunge vapedza matanho zvandataura kuti vangada vakaita matanho ese kusvika patiri kusvika kuna minista. Zvino havana kuita izvozvo.
Totarisawo imwe nyaya. Pane mumwe mutori wenhau vamangudya vari kupomeraiwo vamwe veZANU PF muHarare mumhosva yekuvarova. Inyaya yasvika munzeve dzebazi renyu here?
Isati taitaindwa nyaya iyoyo, haisati yatombosvika kwatiri. Isu chatinokurudzira ndechekuti vese vemapato ingave mapato api anoita zvimwe zvematongero enyika havafanirwe kurova vatori venhau. Asi vatori venhau vachowo vanofanira kubudisa makadhi avo kuti ini ndiri mutori wenhau ndinonzi mhindi. Ndekumbirawo kuti musandiharasa ndiri ndikuita basa rangu pano. Asi zvino pane vamwe vatori venhau vanobva vaita fanika kutoenda pamberi pemapolitical parties vatinoti muchirungu those who are embedded in political parties. Becomes a problem. She knows about the result of the ambiguity. The pity. One of the guys told me, opium. Arbiters. You don't know now. You don't know that. You don't know now. So I don't know what you want. I'm going to be here.
Asika vaparadza ndokuisaka mutemo maoko kunenge kuitwa nevezvematongerwo enyika vakarova munhu chero zvake nyangwe ari mutori wenhau asina kadhi kana webato rinopikisa. Handiti vanofanira kumuendesa munhu kumapurisa here kwete kupedzisira vorova narova?
Iyo nyaya mukutaura tichiziva kuti pachii chakaitika. Saka kuti ndinge ndichitaura ndine ruzivo panyaya yacho handina nekuti haisati yasvika kwatiri. Ende kana munhu uchinge warohwa unoenda kumapurisa